Zvatendai biti, nasi vaita musangano nevatori venhau vachiti kutambura kuri kuita vanhu munyika kwakonzerwa nehurumende iri kutadza kutonga.
ZANU PF naEmmerson Mnangagwa vatadza kutonga. Ende vari kuda kuviringa kugara zvakaipa kwakanaka kuri kuita vanhu muno muZimbabwe. Zimbabwe iri pamamultiple crisis anosanganisira ikonomi, anosanganisira kutambudzika kuita vanhu, zvese zvakozwa naEmmerson Mnangagwa.
Vati vana veZimbabwe vari kuyaura nenhamo zvirwere nekuda kwehuori uhwo vati hwapfunya chisero muhurumende nemapazi ayo. Vabiti vatiwo dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika rava kuda kuti SADC zvikuru sachigaro wayo South Africa ipindire kuitira kuti kodzero dzevanhu dzisarambe dzichityorwa. Masangano akawanda pamwe nemapato akaita seTransform Zimbabwe ari kuronga kuratidzira pamusoro pehuori nemusi wechishanu, asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vaudza Studio 7 kuti kuratidzira uku kuri kunze kwemutemo uye havasi kuzokubvumidza.
Ndiri kukurudzira kuti izvo kune anenge asina zvokuita mudhorobha ngavagare kumba, ndokuti nyaya yedu ifambe zvakanaka. Kune chirwere cheCOVID-19, ndiyo nyaya yatakatarisirana nayo. Pamdemonstration, pamutemo zvinonzi izvo, ngavakumbire kuti vanoda kupinda kundoratidzira. Pari zvino hapana atitaurira kuti vanoda kuratidzira, saka hatisi kuzovabvumidza.
Mapurisa ari kutsvaga vanhu vakawanda vanosanganisira nhengo yeparamende yeMDC Alliance vaJob Scholar, nhengo dzevechidiki mubato iri, pamwe nemasangano akaita seTajamuka nekuda kwekuratidzira kuri kurongwa uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.